ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi paitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vambeki vane nhoroondo yavo.
Munorevei apa vakagoro?
Ndo vakambova mediator pakati peMDC nezano. Muna 2008 pakazoitika yatinoti government of national unity or inclusive government. Zvichireva kuti hongu vane experience asi tichida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peinclusive government. Apo ndiri kureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nerezanu PF. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vambeki vasati vatanga kuda kumidhieta vanofanirwa kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muinclusive government.
Asika iro bato rezanu PF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiriko. Direction yavananga haisiyo nekuti nyika yevakwe nezvavada kuita. Ndosaka tatisu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC. Haikona kungokoro kunotsvaka vanhu vanoti naimi unovuya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vada kuisa muPollard. Handisi ngosana moya hamu, uyu mujuri hamu, manyika hamu. Ningi wotora vasara vacho woedha mavhoti 40,000 atokone aninginge havasvika 100,000, right? Woti alright, ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava. Vakamirirani vamwe vacho vakamirira vanhu hamusikuda kutaura navo. Ndo kuva chituta kwakawanikwa nambuya vangu kuya kuti unoda kutaura nevanhu vasingakubatsiri nechii.
Ko vePollard havasi vana veZimbabwe here vanganzi havakwanise kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika?
Hatirevi kuti havasi maZimbabweans, aiwa tiongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rweZimbabwe chiendaizvo. Handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako, dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vana muzvina business, vashandi vekulabor kumatrade union, mayouth vadzidzi, munyatsogara pasi motaurana navo.